chipo ndechekuti zvakanaka kuti hurumende inge ichiratidza kuti inoda kudzingirira vanhu veuori, asi chizvegatikutaurwa nevanhu kuti kumuri kudzingirirana nevaditi vavava nehove diti dzekuti kune vanhu vakuru vadinoti vanotozikama vanga vari muhurumende vamunangagwa vanotova nemimhosva dzayakura, kuivavo vari kusiyidzwa chii? Deno kungopomera munhu mhosva handi kusungwa. Ivana chibvayo vainzi vakatora mari yekujesa ndivo vakutoti vakutopomera mhosva dzese. Saka vanhu vanenge vangofunga kuti apa tiri kubatwa kumeso chete.
Asi veZANU PF vari kuti kusungwa kwavaparere nyatwa ne vamwe vakambwa makurukota eZANU PF unoratidza kuti vakazvipira zvachose pakurwisana nenyaya dzeuori.
Apo handipokani napo kuti kusungwa kwemunhu nokupomerwa mhosva zvinoitika nokuti kamutemo kana munhu asati apinda mudare akatonge kakavharirwa hapana zvamunenge maita. Saka zvakanaka vanenge vachingosendawo matinoti machungu maoptics yavo, asi tiri kuti isusu pane vanhu vagara vachizikama pomerai mhosva vanhu vaende kumatare vavharirwe, because pane mari dzakatobuda dzimwe dzaitorwa namugadi na15 billion vamwe vachingotendera vachiba mari kuziyadzwa kumaministri ivavo kana vasati vavharirwa vanhu kuZimbabwe vanenge vachingoti muri kutibata kumeso. Saka zvakanaka kuti vange vachiita havo iko zvino, asi kupomera handi kuvharira. Kana inonzi public gallery of judgment padare, vanhu vari padare repazhe vari kutotaura ndovanotoziva, nokuti vanhu vanotoitirwa uori havasari vanhu vari muhurumende, vanhu vari veZimbabwe. Saka vanhu vanoti vane mazita ese evanhu vakaita uori vari muhurumende, vari kumasoja, vari kupi, ivavava ndo vari kunziwo kana vasati vasungwa, which zvinoreva kuti vamunangagwa vari kutenderera nevanhu veG4 vachivhundutsira. Saka kana ivo vanhu vacho vanozivikanwa sevane uori vacho vari muhurumende, vanhu vanenge vachingoti aiwa vari kutambanya, tangomirawo chiivo vakuru veuori vachivharigwawo.